manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera gumi guru 19, 2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumwe vanhu vakasungwa svondo rapera vachipomerwa mhosva yekuve nechekuita nemaheremeti emapurisa akawanikwa muHarare vatafadzwa Hilton Tamangani vanoshaya vari muusungwa. Zangano reSADC rokurudzira nhengo dzaro kuti dzitore matanho akasimba mukukurudzira kubviswa kwezvirango zvoupfumi zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumawirira. Tichakupaiwo zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe vanhu vakasungwa nenyaya yemaheremeti emapurisa anonzi akawanikwa muHarare svondo rapera vatafadzwa Hilton Tamangani vanonzi vashaya vari muusungwa kujererera Harare Remand Prison muHarare makare uko vanga vakachengetedzwa vakamirira kuzotongwa. Vatamangani ava vairarama nekutengesera mumigwagwa yemuguta reHarare vakasungwa pamwe chete nevamwe gumi vachipomerwa mhosva yekuve nechekuita nemaheremeti emapurisa anonzi akawanikwa akavigwa muhwaro wechivakwa cheRobinson House muHarare. Hurumende yatsinhira nezvekushaya kwavo uku kuburikidza nemashoko aburitswa nemunyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana avati pane mumwe murume ashaya ari muusungwa akamirira kutongwa. Asi gweta ravatamangani vamarufu mandewere vekuZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti vanopa mhosva yekushaya kwavatamangani kumapurisa ayo vanoti ndiwo akavashungurudza pamwewo neveZimbabwe Prisons and Correctional Services ava vanoti vakaramba kuti musungwa aonekwe navana chiremba. Studio 7 yakundikana kunzwa kumutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi vamandevere vanoti vari kuronga kusungisa veZimbabwe Prisons and Correctional Services pamusoro penyaya iyi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ichokwadi ichocho kuti pane umwe wasungwa pane vaseven vakasungwa vaya vatumirwa mhosva yekunzi vakarova mupurisa pane hwana wavo akanga akakuvara zvakaipisisa nyange kuti vose zvavo vanga vakarohwa akakuvarira zvakaipisisa. Saka nezuro rakaudzwa kunzi mukomana uyu akudhwara kwava kuda kundovira kuma5 tobva tamhanya kumaprisons kuti vakwanise kuti mwana uyu aonekwe nemadhokita ake aanoda. Magadijeri vakatirambidza kana kupura matamba yedu kana kutaura nesu vachitonda uyo dwaro rabva kukoti chete. Saka naizvozvo nhasi manheru angoita kunzwa tichimuka zvinhu atifa.
Saka imi mune matanho amuri kutora here nechiitiko ichi?
Matanho tichatora izvi ndeyekuti kufa kwemwana uyu afa munhu anga asingafani kufa kuti dai akangoonekwa namachiremba ake anga asingafani akafa. Saka tichange tichitora matanho ekusungisa ivo vanhu vekuZimbabwe Prison Services nekuti vatarisa kuti havana kuita basa ravo ravakanzi vaite nendare nemazvo. Vakanziwo vange munhu achionekwa nemadhokotera kubva musi weMande patikapinda mukoti vakanzi vanhu vangaonekwa nemadhokotera asi havana kuonekwa nemadhokotera vakanzi muisa kuchipatara nezuro chete vanova kuti akuzvimba zvakanyanya. Saka mapurisa nevanhu vekukizo ndivo vakonzera kufa kwemwana uyu. Saka nezvi zvakonzera kufa kwemwana uyu zvangiritira matanho ekuti tisungise vanhu ivavo nekuda kwekufa kwemwana uyu.
Tiri kuona pamashoko aburitswa nebazi rezvekuburitswa kwemashoko vari kuzivisaiwo kuti mukomana uyu akapinda mutirongo asiri kunzwa zvakanaka. Ndizvo here?
Asiri izvoba. Mukomana uyu akapinda mutirongo akarohwa, akanga akarohwa nemapurisa. Takanyatso kuzvitaura tikazvitaura kumukoti munhu anga akarohwa zvakaipisisa. Anga asingakwanisi kana kufamba kana kwanisa sei. Takabva vakanyeba vachidaro. Vanhu vakarohwa vese variko, vakarohwa vese. Vana ivo vakarohwa zvakaipisisa vari mumaoko emapurisa.
Saka muri kushanda here nemapurisa neiyo vekumajeri ava panyaya iyi? Muri kuwirirana here mukushanda kwamuri kuita?
Zvazviri izvo zvatisatambotaura navo. Angotifonera achitiudza nezvekufa mapurisa aita nyaya ndoga vakakonfema naye kuzvishuva mwana uyu akafa. Tisatambotaura navo parizvo.
Saka makwanisa here kunge muchinoonawo mutumbi wake?
Tisatambokwanisa, tatida kutimire hama dzacho tigoenda tese nehama dzacho pano kuti tinge tega semagweta.
Tichitarisa kubatwa kunoitwa vasungwa nezvazoitika izvi, zvii zvamungataura panyaya dzekodzero dzevanhu vamandevere?
Tagara tichingotaura kuti mabatwa anoitwa vasungwa nemapurisa eRepublic Police haaziriwe. Hapana chikonzero chinoita kuti munhu asungwa ange achirohwa nemapurisa. Hazvibvumirwi kuti musungwa abate zvisina hunhu achirohwa vachimanikidzwa kutaura zvavasina kuita, vachitotswa, vachiitwa zvi, hazvibvumirwi izvozvo.
Vanga vari gweta riri kumirira vatafadzwa Hilton Tamangani nevamwe vasungwa vamarufu Mandevere vari parunhare muHarare nestudio 7. Tabato vasamer wadzai vanove mukuru wesangano revanotengesera mumigwagwa reVendors for Social and Economic Transformation kana kuti VSET, avanoti vanorwadziwa zvikuru nekurasikirwa nemumwe wavo ari mumaoko evanofanirwa kunge vachichengetedza kodzero dzevanhu.
Isusu tiri kushushukana chose nezvaitika kuhama yedu Hilton Ashaya ari musungwa. Tafadzwa anga ari pane vamwe 11 vanotengesa mumugwagwa vanga vakabatwa vari muusungwa vachipomerwa nhau yekunzi vanga vane chokuita nemahelmeti emapurisa akawanikwa. Isusu seboka tatiri kurwadzikana nezvaitika, tabatikana zvikuru nokuti nyaya iripo ndekuti Hilton munhu anga achitraya kurukira mburi yake ende anga ari munhu anga azvipira kuzvishambira nenzira iri pamutemo. Saka kana akusungwa zvakadai zvinotirwadza, osungwa, kuurawa zvinotirwadza. Saka isu seboka tiri kushushikana, tiri kuziva kuti pane statement yabudiswa nehurumende, asi taitarisira kuti hurumende pastatement yavaburitsa dee vanga vataura pachena kuti chii changa chichirwadza Hilton sezvo vanga vati munhu anga ari muusungwa achirwara. Taida kuziva kuti akasvika pakurwara sei ari muusungwa zvaigona kutibatsira, asi tiri kuchema ende zvinhu zviri kuchishusha isu sevanhu vari kuwana vanotengesa.
Tiri kunzwawo kuti ivo vashaya vanga vari mumwe wevanhu vanga vachipomerwa mhosva nemapurisa ekurova mupurisa uye kuvharira nzvimbo iyoyo yavaishandira yekuti yanga isisasvikiki nemapurisa. Munoti iwo imi?
Haiwa, takazviramba kubva pakatanga kutaurwa nyaya iyi. Isusu seboka reZSET takatingori pachena kuti aiwa, mapurisa ngaaite tsvagurudzo dzavo nenzira dzakanaka. Isusu hatikurudziri mhirizhonga, ende hapana vanhu veboka redu vatinoshanda navo vatingakurudzira kuti endai munorwisana nevemutemo. Aiwa,
chiitiko ichi imiwo sevamwe vanhu vanorarama nekutengesa munzvimbo idzodzo dzemuHarare chakusiya ipapi?
Chatisiya tine kunyunyuta, chatisiya tine kutya kuti kana iriyo hurumende yatinotarisira kuti ichengetedze, iriyozve yakutora upenyu hwevanhu vari kutora kurarama, toita sei? Onai kuoma kwakaita upenyu hwezvimunyika. Vanhu vacho vari kutora kurarama ndo vaakuteverwa, vachindourawa. Aiwa, zvinoshungurudza. Saka tinoka kubatikana seboka, tinoka kubatikana semaavenda senyika yese.
Vanga vari mukuru wesangano revanotengesera mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vasamer wadzai vari parunhare muHarare nestudio 7. Sangano remubatanidzwa wenyika dziri kumaodzanyemba kweAfrica reSADC riri kukurudzira nhengo dzaro kuti dzitore matanho akasimba musi wa25 Gumiguru unowemwedzi uno mukukurudzira kubviswa kwezvirango zveupfumi zvinonzi zvakatemerwa vamwe vatungamiri muhurumende pamwe nebato rezano PF uye mamwe makambani anotyidzana nehurumende. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Munyori mukuru wesangano reSADC Dr. Steko Menatex vanoti nyika 13 idzo dzinomba sangano iri dzakatarisirwa kuita kana chiizvacho asi chiine udzamu mukukurudzira kubviswa kwezvirango zvoupfumi izvo vanoti zvakateberwa Zimbabwe nenyika yeAmerica pamwe nedzimwe dziri kumawirira.
So it may be statements, it may be demonstration, it may be an activity.
Nyanguva magwaro kana demonstrations kana chii zvacho nokuti tinotarisa kuti kutorwe matano akasiyana siyana asi aine chinangwa chekuti zvirango zvehupfumi zvakatemerwa Zimbabwe zvebviswa.
Dr. Tex vanoenderera mberi vachiti sangano ravo rakatora danho rekubatsirana neZimbabwe mukurwa hondo yekubviswa kwezvirango izvi nokuti ndizvo zviri kuita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvijenokodze zvironda.
Zimbabwe has tried for quite a number of years, but we are not seeing results.
Zimbabwe yakaedza kwemakore mazhinji kuti zvirango izvi zvibviswe, asi hatisi kuona pundutso. Saka tiri kuratidza nyika dzakatemera Zimbabwe zvirango izvi kuti regai zvizvarwa zveZimbabwe zvibude muunapwa kwazviri kuraramira nokuda kwezvirango zveupfumi. Kana paine zvirango zveupfumi munyika, nyika yacho inorasikirwa naana muzvinabhizinisi.
Asi nyanzvi munyadze mutemo uye vachidzidzisa mutemo paGaborone University College of Law and Professional Studies vaCharles Kungwengwe vanoti SADC yakafanira kusvaga kuti chakaita kuti musoro uteme chii muZimbabwe.
Pakauya sidera by 2000 around 2000 toga masanctions main reason right panzini mune mahuman rights abuses akawanda vanhu vainyangariswa vanhu vachidii. Saka iko zvino pakazopinda the new regime vamwe vari kuona sekuti hazvina kuchinja zvaiitwa izvana hazvina kuchinja. Saka kuti vabvise masanctions vanenge kuita sekuti vatopa blessing kuti rambai vita zvamaiita zviya. Saka ndikasati pakadiro panonesa kuti vabvise masanctions.
Vakukwengwe vaudza Studio 7 kuti SADC yakafanira kutora chidzidzo munyika yeAmerica neidzo dziri kumawirira nekutemerawo Zimbabwe zvirango zvoupfumi senzira yekukurudzira hurumende yavaEmerson Mnangagwa kuti igadzirise zviri munyika.
Ngaipe maconditions kuti timanye nemi itare 1, 2, 3, 4, 5 maconditions yawo nyasa kuona kuti mei pano unopuwa period kuti by nguva yakati mufana kuva maita meet maconditions awa zvinobatsira izvozvo. Ende zvakanakira kuti panning power ne guarantee yokuti zvinhu zvichaitika zvakati.
Vachitsigira mashoko avakukwengwe chimwe chizvarwa cheZimbabwe icho chinogara nekurarama nechamuka inyama mudhorobha reFrancistown vaAlex Chikwanda vanoti uhwo rune umbimbi ndoga ndizvo zvaita kuti zvinhu zviite manyama amire nerongo munyika.
How come Mnangagwa managed to hire a hired chartered plane from Harare to Bulawayo ichibva kuFrance? But mapeza ulara mali mapeza mako address amazo kuti were suffering because of sanction. Imari inodikwa ku reviver parenya to hospital kuti vanhuone mishonga. Already need a quarter of that money that he hired a chartered plane for one day. The biggest sanction that we have is ZANPF. The biggest sanction that we have is Mnangagwa. The biggest sanction that we have is ZANPF system.
Asi muzvane memorum tizina vanorarama nekuruka misoro mudhorobha reGaborone vanoti matambudziko ari munyika ava kuda kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvise misoro pamwe chete kuti zvinhu zvigadzirisike nekukasika.
Pumapato ariko acho 9 hati kunyatsonzwanana. Ngatigarei pasi tiise misoro pamwe chete tinzwirane tsitsi kuti zvinhu zvese zviri kuuya izvi zviitiwa netirwise tiri pamwe chete. Tirwise masanctions acho tiri pamwe chete. Kwete kuti mumwe akamira nechichumwa achiti uyu ndinino zvigona uyu achiti ndinino zvigona. Hakuna chinofamba. Even mumba chemo chemo baba namai vakamira achiti uyu ndiri baba uye ndiri. Hakuna chinofamba.
Chisungo chekubatsira Zimbabwe chakatorwa pamusangano wechimakumi matatu nepfumbamwe wevatungamiri venyika dzemusandiko wakaitirwa muTanzania mumwedzi waNyamavhuvhu gore rino. Mugore ra2001 hurumende yeAmerica yakadzika mutemo weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act kana kuti ZIDERA senzira yekukurudzira utongi wejekerere pamwe nekuwandudza upfumi hwenyika muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muGaborone Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo chatinopiwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochi pakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington. Nasi taita rombora kanaka tine hurukuro nemumwe wevatevedzeri vemutungamiri weMDC inotungamirwa naRanelson Chamisa, amai Lynette Karenye Kore, avo vari kupinda mumisangano iri kuitirwa muguta reWashington DC weIMF neWorld Bank. Regai timbonzwa kuna amai Karenye Kore kuti vari kuzvifambisa sei uye kuti misangano iyi yakakosha sei nyanya kuvanasikana nemadzimai. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguriro kuti misangano iyi yakakosha sei.
Ndadzidza zvakawanda Marvelous. Ndaona kuti nyika yedu ine zvizhinji zvainofanira kukura uye nekuita kune dzimwe nyika. Kuya kwandaita kuno kuya kuzoona kuti World Bank neIMF maprogramu avanoita anobatsiridza nyika dzakawanda ndeapi. Ndaonawo kuti maprogramu avo mazhinji ane chekuita maringe nekusimudzira madzimai, nekusimudzira vanasikana nevanakomana, kurwisa poverty munyika dzedu, nenyaya yeclimate change kunze kwedu mamirira kwakaita kuchinja kuita zvinhu nemaprograms avari kufanda nyika dzose.
Tinoona imi muri mutevedzeri womutungamiri weMDC, mumwe wevatevedzeri semudzimai, zvii zvamungati imi emaunza kuvapa chinzvimbo chamuichi?
Zvizhinji zvandaunza Marvelous. Kutanga pandakapinda pachigaro ichochi, ndakwanisawo kuti ndinge ndichiita maprograms madzimai ekutsvenda madzimai panyaya yeempowerment. Mukuziva kwangu iwe unoziva kuti ndine chimwe chigaro chandakabva kuwana ndichangobva kuita vice president, chigaro chinova chedeputy treasurer weWAFA Women's Academy in Africa muregion medu. Kune nzvimbo dzakati wandei, about 9 countries dzirimo dzinotiita kuti tese tinge tichibatsirana kugadziridza kuti zvii zvatingaita kuti madzimai apinde muzvigaro. Uyewo program dzandakwanisa kuita mazuva maviri mashoma apfuura ayo, ndakakwanisa kubudawo neprogramu yekuti zvii zvatingaita kuti tipedze nyaya yesexual harassment mumabasa medu uye munyika, tikaita come up nepolisi sebato reMDC kuti isu kana tiri muhurumende ndo izvi zvatingaita kuti tizopedza nyaya yesexual harassment.
Tombowo tarisa nyaya iyoyi yechigaro chenyu, kune vamwewo vasikana vechidiki vada kutarisa kupinda mune zvematongerwo enyika, zvii zvamungavakurudzire kuti vaite zviri nyore here?
Ndingangovakurudzira Marvelous kuti hapana chisingagoneke kana iwe uine chinangwa chaunoda. Chandingangoda kuvanasikana ndechekuti kana wada kupinda muzvigaro izvozvi zvematongerwo enyika, unofanira kuita nemwoyo wako wese uye uchigadzirisa kuti kana uchinge wapinda zvirimowo zvimhingamupini zvinodzorera mumashure. Asi iwe nekuti unenge uine chinangwa, haufaniri kutarira zviri kumashure. Kuvanasikana vazhinji chandingangoda kuvakurudzira kuti chigaro unokwanisa kuchiwana pasina kana zvawaita kana kuti waita favor kune umwe munhu, kunze kwekungomira iwe uri pachokwadi uye nekutarisa kuti zvii zvaunoda kuti madzimai nevanasikana vazoita vachitarisawo kuti dai taita zvinhu zvakadai mushure mekunge vadzidza kunewe. Saka chikurukuru kunzwa mwoyo kuti ndo zvandinoda, uyewo maneja kuti zvii zvaungaita kuti usvike pachinhano chaunenge uchida. Zvizhinji zvingarwadza asi hapana chisingagoneke.
Takaona muchidomwa muchipiwa chinzvimbo chitsva pane zvakataurwa nebato renyu kuti muchange muri kuona nezvemuparamende, munotora sei izvi?
Chekutanga ndoda kutenda kuna president wangu baba Nelson, advocate Nelson Chamisa, vakaona zvakakodzera kuva nechivimbo neni. Haizi nyore kupiwa chigaro sechandakapiwa. Kazhinji kana zvichinzi party building, kureva kuti ndichange ndiripo kuita oversight yekutarira mushandiro unenge uchiita bato redu uye kufambiswawo kunenge kuchiita bato redu. Saka haizi nyore kupiwa portfolio yakadaro, saka ndoda kuvatenda. Uyewo chimwe chacho chekuti ndizoita oversight mudare reparliament, handingazvigoni ndiri ndega. Ndinoziva kuti ndichada kubatsirwa nevazhinji kuitira kuti musangano wedu unge uchisimukira. Asi zvikuru sei kunyanya panyaya yeparty building, ndinoona vakaona zvakanaka kuti kuda saamai unenge uri mai vanotarira kose kune vana baba, vanakomana nevanasikana. Izvozvo zvinobatsira kuti kana ndiri saamai ndine zvizhinji zvandinoonda kuti apo panoda kugadziriswa, apo panoda kugadziriswa. Asi handingazvikwanisi ndiri ndega, ndingangoda kurudzira vasikana vazhinji navana mai kuti ndezvedu tose uye vanofanira kundibatsira kuti basa redu rifambe zvakanaka.
Mataura imi vasikana vechidiki pamentorship pane zvamurikuita here kudzidzisa vechidiki vanobata nei?
Hongu Marvelous, ukatarira pandakatenderera muZimbabwe ndichitsvaga kuridziro kuvanhu pataenda kusarudzo, programu yangu yanga iripo yekutanga yanga iri issue yementorship. Ndaona zvakanaka kuti tiite basa iri rekusimudzira vanasikana, nekuti vazhinji isu vakuru kana tapinda muzvigaro hatitariri vari kumashure. Tinokanganwawo kuti pakufamba kwenguva tiri kuchembera, vazhinji vanotadza kuziva ipapo, tongoda kuramba tiri mupawa. Saka ndakaona zvakanaka kuti aiwa samai ndofanira kuti ndiite mentorship vana vedu tivadzidzise kuti kana isu tichinge tabva vatore mabasa vasimudzire musangano wedu.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Linette Karenye Kore kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous nechirongwa chako chinodzidzisa nekubatsira vanhukadzi. Iye zvino tochoenda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu. Takanangana nekucherechedzwa kwemwedzi uno wagumi guru semwedzi wekudzidzisana pamwe nekuyeuchidzana nezvechirwere chegomarara.
Ndiri kuchingamidzei vateereri, mufaro wangu kuve pachirongwa. Ndinonzi Temba Nzounhenda, ndiri organizing secretary kana kuti murongi wemabasa muboka revarume rinonzi Varume Svinuraivhu kana Madoda Men's Forum Trust of Zimbabwe.
Nhasi Vanzounhenda, tiri kuda kumbotarisa mwedzi uno wagumi guru, mwedzi wekudzidzisana pamusoro pegomarara breast cancer month. Imiwo sesangano, zvii zvamuri kuitawo kuyeuchidza vanhurume mumwedzi uno wagumi guru?
Mumwedzi uno wagumi guru tinosangana nevarume, tinotarisa munzvimbo dzinoungana varume, mungave mumamens fellowship, mungave kana mumabhawa chaimo, tinopinda tichitaura nevarume tichivadzidzisa nezvegomarara. Asi mwedzi uno wanga wakanangana negomarara rezamu, chinove chirwere chinofungidzirwa kuti chinobata vakadzi voga. Asi ongororo dzakaonekwa kuti chero varumewo vane miri yakakura kura yatingati vanhu vari feti vaya, vanokwanisawo kubata chirwere chemazamu. Zvekutoti mukatarisa vamwe varume vane mazamu akakura anotoita kunge mukadzi. Saka vanhuivo vanofanira kugarawo vachitarisa kuti havana here mapundu ari kuita mazamu mavo, because vanogona kubatwawo nebreast cancer. Asi haisiriyo, harisiro gomarara rega rinobata vanhurume. Yatinoti number one killer kana kuti chirwere chegomarara chinonyanyouraya varume kunyanya-nyanya iprostate cancer. Iyoyo tinoidzidzisa varume zvakare. Kudhara vaimboti tangai kutariswa kuti hamuna here chirwere cheprostate cancer kubvira pamazera e60 zvichikwira, but iko zvinei zvinotoona kuti veutano vaakutokurudzira kuti kubva kumakore anenge 35 vanhurume vaakufanira kunoscreenwa kana kuti kunotariswa kuti havana here chirwere cheprostate cancer. Kunewo mamwe magomarara anongoonekwa achiitika aya angave reganda, mamwe anoitika mumapapu, mamwe anoitika mupi, magomarara anouya pakasiyana-siyana. Saka kazhinji kachona tinotaura nezvazvo, asi patinotaura nezvazvo tinotaura nezvazvo kwete semadhokotera, tinotaura nezvazvo sevanhu vanoshanda nevanhurume nevanakomana.
Asi muri kuona dzidziso dzenyu idzi dziri kutamberwa sei? Nokuti vamwe vanhu vanogona kuti kana vasati vazivikana kana kubata kuti vane chirwere ichocho, vanotoona kunge Vanzounhenda vari kupenga.
Hongu izvozvo zvaimboitika kunyanya. Asi iko zvino ukatosangana nemunhu akadaro, kazhinji kacho haisi nyaya yekuti haadi ruzivo, inyaya yekuti anenge akufunga kuti dzave nyaya dzemari dziri kutaurwa, bhozi vanoziva kuti kurapwa muZimbabwe iko zvinezvi kwadhura. Chero ukanzi uende kunze kwenyika kunorapwa, kuti utanganezve nekutsvaga mari idzodzo dzakawandisa, iko zvino utano hwodhura. Asi vanhu vese vaakutambira ende vaakuzviziva kuti cancer chaiyo chinotove chirwere chakaipisisa kana kuti chinouraya kukunda kondisheni yaityiwa nevanhu iyai yekuve neHIV and AIDS. Iko zvinezvi cancer iri kuuraya kukunda ipapo, ende tiri kutokurudzirawo chero even patinotaura nevehurumende nevezveutano nevaya masangano akazvimirira anobva kunze, tiri kutokurudzirawo kuti mari iwandire kuzvirwere zvakafanana nacancer ikoko, bhozi hakusati kwave nemari dzakakwana dzekuitira kuti dzibatsire vanhu ivavo. But vanhu vaakutambira dzidziso iyoyo. Asi kungoti munhu kana achizenge audziwa dzimwe nguva kuti unacho chirwere, dambudziko rekuti munhu anogona kuve mudenial kana kuramba kuti aiwa inini chaiyere, handibatwe chirwere ichocho, ichirimo muvanhu.
Tinoona vakawanda vachine tarisiro yekuti ukaita gomarara kana yavangati nhuta iyeyo, unofanira kutenda kunorapwa kuchivanhu kuti ipore. Muri kupa batawo sei?
Challenge yatinosangana nayo chete ndeyekuti hatikwanisi kurambidza vanhu kuti musaende kuchibhoi, endai kumadhokotera echirungu. Nekuti isusu hatina scientific evidence inoratidza kuti kuchibhoi hazvishande kana kuti. Asi zvatinokurudzira ndezvekuti kana takatarisana nechipatara kana kuti vana chiremba vechirungu, vanoita matests anoratidza kuti iwewe une gomarara rinonzi chakati, rave pastage yakati. Chiremba wotokudza kuti chiremba anogona type yegomarara raunaro ndichiremba akati wopiwa specialist anoenderana naizvozvo. Kuchibhoi dambudziko rakunaro nderekuti hongu variko vanotopa mishonga yechibhoi, vamwe vatinonzwa vachiti ndakapiwa wechibhoi vakapora, asi havakwanise kupatsanura vazhinji vacho kuti ikenza iyi inoda mushonga wakati. Kwavo kune ndofunga yatinoti pachirungu one size fits all, yekuti mishonga yavo inogona kunge iri imwe chete, ende hapana paunozomboona bhuku ravanotarotika takazotesta nhingi tikaona nekenza iri pastage yakati takazomupa dosage yakadai. Ndo dambudziko tinozosangana naro, asi hatimhure mishonga yechibhoi.
Aiwa, ndinotenda zvikuru wanzo nenda nokuwana nguva yekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa, neniwo ndinotenda. Ndinoti mumwedzi uno waOctober ruzhinji rweZimbabwe kunyanyawo takatarisana nevanhurume nevanhukomana, ngaticherechedzei chirwere chegomarara. Chiri kuuraya vanhu vakawanda vese, varume nevakadzi. Saka ngatiwanei mukana mudiki wekuti tikawanawo pari kutariswa kuti hauna here gomarara iroro, aiwa enda unobatsirwa. Ngatitange nana Cancer Association of Zimbabwe, vane mari dzavo ngatipinde mune machiremba anotibatsira mazuva ose, anotiita screening voti refer kuenda kwatinobatsirwa. Ndatenda hangu.
Vatemba dzounenda vanove munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano revarume Svinurai Vhukane Madhodha Men's Forum vari parunare muHarare neStudio 7. Mitambo yenhabvu yekasolaga Premier Soccer League yatambwa nhasi munyika yapera seizvi. Mushowani Stars 3, Triangle United 1, Yada 3, Manika Diamonds 3, Tero 1 0, Chapungu 0, Erentaus 3, Black Rhinos 0.
Mishra.
Nako kambo mama kubva kuna Enzo Aisha. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzedu dzanhasi. Mumwe wevanhu vakasungwa nenyaya yemahelmeti emapurisa anonzi akawanikwa muHarare, vatafadzwa Hilton Tamangani, vanoshaya vari muusungwa kuHarare Remand Prison. Sangano reSADC rokurudzira nhengo dzaro kuti dzitore matanho akasimba mukukurudzira kubviswa kwezvirango zveupfumi zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe pamwe nevamwe vakuru muhurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku izika atisenda bako VOA Ndebele.